Sangoma mangoma, chimboti ndiye. Pamusoro ibari kumepo, nitumire panzi nemakoko. Ambuya, gogo, nehanda, nidaire. Ambuya, ambuya we, ambuya, ambuya we, ndoda, mudaire. Zamaramba munyere. Ambuya, ambuya we, ambuya. Ambuya we, ndoda mudaire. Zamaramba munyerere. Teju takaisa, presidenti vakapasisa. Doro takabika, mombe takaunza kuti dzinotsi. Sisi munoiwanza, handizive wacho nawamunofadza. Chaminuka, nihondowe. Degetera.